Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 14 kukadzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yoshora nhengo dzedare reparamende nekuramba dzichida kupihwa mari kunyangwe zvinhu zvakaomera vakawanda munyika. Asi mumiriri weNorton muparamende vatemba mliswa vanoti nhengo dzeparamende hadzisi kupiwa mari yavafanirwa kupiwa zvichienzaniswa nevamiriri veparamende vekune dzimwe nyika. Danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzemapata anopikisa rekupinda kana kudzokera kubato riri kutonga reZANU-PF rapindawo mumatunhu eMDC Alliance neMtwakazi Republic Party. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari kushora zvikuru nhengo dzedare reparamende dzave kuti dziri kuda imwe mari yebasa radzinoita vachiti hadzisati dzapiwa nehurumende. Izvi zviri kuuya panguva pangopera mwedzi miviri nhengo idzi dzakwereteswa mari inosvika zviuru makumi mana ekuAmerica kana kuti US $40,000, zvichinzi ndeye kutenga dzimba. Vanotungamira nhengo dzeparamende idzi panyaya dzemagariro adzo vatemba mliswa vanomirira Norton vakasimudza nyaya iyi mudare reparamende zvondo rapera, vakati dare reparamende riri kunonoka kuvapa mari dzavo dzekubatsirikana, zvinopa kuti pavanozodzipiwa dzinenge dzisisina uremu sezvo dzinenge dziri mumadhora emunyika. Asi muzvinafundo Masocha vanoti zviri kutaurwa nenhengo dzeparamende idzi hazviratidze kuti dzinonzwisisa kutambura kwevanhu vavanomiririra nevari munyika.
Panogona kunzwisisika kana kusanzwisisika. Panogona kusanzwisisika ndopo kuti ivo maMP acho akaitwa sana vamulisa vane zvingi vobudisa mapikicha vachidya mari vazodzoka kunodya mari ikoko zvine zvinenge zvichiita sokuti kudadira vanhu vavanomiririra. Tichinatsoziva isu kuti ruzhinji rwavanhu vavanomiririra runoshaya, vazodzoka kunodya mari kwavanenge vachidya ikoko, vashaina nokushaina kwavanenge vachiita namapikicha avanenge vachiisa pavanoisa, vozodzoka voti tava kuda zvedzimwe mari dzakati. Hazvingahwisisiki izvozvo, kana neni handingazvihwisisi zvachose. Chero zvavo vamwari vane zvinhu zvavo zvavanenge vachishandisa, asika vanenge vachidawo kurobwa masoro maMP iwayo kuti aiwa. Imi munomirira ruzhinji runoshayiwa mari, runoshayiwa chokudya, runoshayiwa fizi. Zvino kana moenda kwamunoenda uko, chitodyai mari dzenyu makanyarara. Kana mozodzoka yanyu munomodi mokumbira mari dzenyu dzamunofanira kunge muchibhadharwa, dzakaita samafield visits kwavanoendavo pokugara namaallowance avo muparamende, hazvizovhiringani namapikicha amunenge maposta apo. Nokuti kukumbira mari yebasa raunenge waita zviri pabumbiro romutemo weZimbabwe kuti hapana unofanira kushandiswa mahara.
Professor Masocha, chii chingatadzisa vanhu kunzwisisa apa?
Hatingazvihwisisi isu kana kurukudzi zviro ndizviro pano. Vakapuwa mazana namazana amaloni, vapuwa mazana namazana amaloni havo vovonekwa vachiisa mazipikicha vachidya mari kwavanenge vachidya mari, vodzokazve voti hurumende ngaichitipa zvakati. Ko munhuwo zvake usina zvose izvozvo ndingagozozvihwisisa sei? Nyangwe tizvihwisisa ndinoramba kuzvihwisisa ndichiti aiwa, ngavasapiwa mari dzemaallowance dzivangoita basa. so kungoita basa kunogona kungoita umwe savanhu vane zvinhu zvavo saka ndo panogona kuvhirika kuhwisisa nokusahwisisa kwavanhu ikoko kunyange nesu tinohwisisa tinogona kuzazvihwisisa kana paine mari dzimwe dzavakambopuwa kuzobuda zvinoitirwa mari
asi profesa kana tichitenda kuti imari yavakashandira chakaipa chii kuti vashandise mari yavo yavatambira iyi nenzira yavanoda zviri pachena
chakanyanya kuipa ndechokuti vanhu vanomiririrwa namaMP wayaya vanhu vane zhara ndokuipa kwazvo izvozvo ukandotora chikafu chako ukachidyira pamberi paune zhara haakwanisi kukututumadza munhu iye ndo pakaipa ipapo kuti aiwa zivai vanhu vamunomiririra maMP moziva kwokudyira mari dzenyu moziva mapikicha okuisa pamune maisa pamatande mutande apa kwete kuzoisa zvikafu namafaro anoshayikwa navanhu vamunomirira tozotadzohwisa isu kuti saka vanhu havatimiririri ava vanozvimiririra voga ndo pane dambudziko ipapo kuti idyai zvenyumari dzenyu asi zivai kuti muri pabasa ravanhu vanhu vanoshaya vamwe zvokutoshaya zviya kuti ndodyera mangwana
hurumende inokwanisa kuvakweretesa mari dzakawanda kudaro asi ichitadza kuvapa mari yavo mihoro sekuchema kwavanoita chii chiri kuitika apa
chiri kuitika apa kungava kukonekwa kwebasa muhurumende nevokumari uko vana vamutuli uko vari kukonewa basa rokubhadhara vashandi vavo vakaita samaMPA vari kuuraya nyika nokuti kukonewa basa ikoko kuchazoitavo kuti vamwe vakoni vemabasa vachiita hurumende kana isingabhadhari nenguva maMP kweni ndobhadharirei saka ndo pandinoona ipapapo kuti zvinoratidza kuti mumwe munhu haasi kuita basa rake raanofanira kuita kuona kuti maMP abhadharwa mari dzavo kana vachinge vakabhadharwa vamutuli vakati vakabhadhara maloni ekuma 40,000 50,000 ko izvi zvazokona kubhadharwa neizvi haasi mumwe munhu uri kupiwa mari iyo iyi yamaallowance amaMP achiisa muhomwe dzake zvatadai kunzwa kuti iyo zake yangoti zizi kuita sokuti pamwe ndo yaakutorefura vari kuita corruption imomo hatichanatsi kuhwisisa mafambiro anoita mari muhurumende kana kunyimbodzi vapiwa mazazana nawa asi nhasi vanotadza kupiwa maallowance avo zvaita sei and papi pacho pazvagozha
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vange vari parunare kuOhio nestudio 7 asi vanomirira Norton mudare reparamende vatembambuliswa vanoti nhengo dzeparamende dzinopiwa mari shoma inovatadzisa kuita basa ravo zvakanaka vachiti vari kupiwa mari shoma pane inopiwa nhengo dzeparamende vekune dzimwe nyika tatanga nekuvabvunza kuti mutauriri weparamende akatii pamusoro pezvichemo zvemari zvenhengo dzeparamende
spika vakati taisafanira kumirira kuti nguva isvike ipapo because ndakati tinoita kunge wea preoccupied nemaallowances yedu yeti kunonoka nekuti kana usina kubhadhara allowance kubva September and muna February wapinda zvinoita kunge ndizvo zvaunongoda kungogarira kungomirira yet people vane basa rekumake sure tisabhadharwa we must be paid and we do our work but how do you do your work when these allowances are not paid for and outstanding from September, October, November, December, January, 5 months
chikonzero chacho ndechevamuliswa se zvichiita se zvichifambiswa nenzira iyi
kuda kuti nhengo dzeparlamendi dzionekwe kunge zvavanongodai mari dzavo and tisaite basa redu nemazvo nekuti basa redu ndekuongorora huori nezvakawanda zvinoita hurumende saka kana tiri incapacitated pachokuti tisina zvakakwana vanofara and then isusu toonekwa vangwe sevanhu vanonetsa chero nyaya dzema 40,000 loans dzivangati kana isu tapiwa zvinhu zvakati zvakakodzera isusu zvoita ndoizvo tionai nhengo dzeparlamend dzapiwa loani ye 40,000 but ivo havatauri kuti vakaparana maloani yema 500,000 ma350,000 kasi ndisu tinoongorora nyaya dzemari dzese idzodzo iye mufudzi wewai hapana chaanowana asi wai dzowana zvakawanda zvinoita here
ko zvinombofamba sei vamuliswa kuti vanowana mari dzakawanda dzokukweretesa nhengo dzeparamende asi vachitadza kuwana mari yekukutambirisai
Ya, ndizo zvacho nekuti musangano unotonga ZANU-PF, saka nengo dzeparamende ZANU-PF dzinonzi nyarara ine kuti bumbiro redu rine section ye-129-1K. Inoti musangano une simba rekudzinga munhu mumusangano kana asina kufamba nezvinoda musangano, saka vanonyarara. Handizvo here, uku futi opposition imwe yacho inodyiwawo nemusangano wezanu-PF havataure. Zvoita kunge inini chete ndinoda kuti zvinhu zvifambe kunyaya dzekuti ofisi yemunhu anomirira vanhu MP inge ine zvese kuti basa rifambe zvakanaka, bcause ndihapa anondidzinga, ndimunhu angozvimira ndega, ndakapa oko vanhu. Saka ndinenge ndichitoitira izvi iwo mabi angu, nekuti nehangu upenyu hwangu hauna kushata, ndinorima, ndine mabhizinesi and so forth. Saka ndinopinda muparamendi ndisina zvandinazvo. In fact, paramendi itondito nditoshandisa mari dzakawandisa dzangu dzevana vangu, nekuti ibasa randinoda kuti ndionekwe ndichibetserawo vanhu handakatumwa naMwari.
Mataura kuti hamude kuti muonekwe sevanhu vanongoramba vachichemera mari. Munoti kune vamwe vanotofunga izvozvo kuti nhengo dzeparamende dziri kuramba dzichingoda mari kuhurumende, asi vanhu vavanomiririra vachitambudzika.
Vanhu, ende takakumbira paramende kuti yadini kudza vanhu vezimbabwe chokwadi kuchii chatinowana, tichinowana maminista, tichinowana majaji, and then moona kuti isusu ndisu tisina zvatinazvo. Chero madhiraivha hatina, chero maofisis hatina. Ndine ofisi yangu yandinoshandisa nearly 2,000 to 3,000 pamwedzi, ndichipa vanhu mabasa kuti vabetsere muconstituency kundibhadhara $150 at the end of the day. Asi mukaona majaji vane mota dzakanaka nemabodyguard nemadhiraivha, maminista vane zvakawanda and so forth. Saka iyo paramendi yakati udzai nyika, nekuti ipublic information, nyika ngaizive kuti ari kuwana mari yakawanda ndiani. Asi ndisu tinopasa bhajeti yacho futi ndisu tinotendera kuti mari idzodzo dziende kumaminista, dziende kujudiciary and so forth, kasi tichiwana zvishoma. Vakada kutaura zvinotinetsei. Saka nyika ngaizive kuti kana mumiriri wevanhu asina zvakakwana, zvichanetsa kuti basa riende mberi, huori hauperi, nekuti nge taakuonekwa tichimhanya maofisi aya tinopa zvinhu zvakawanda kuti tirarame kubva kwavari. Saka nyika yoenda kupi? Saka kuna na England kwamunoonawo maMP vanopiwa kana over 100,000 pounds per term. Zimbabwe Musadak Mese kwakaita benchmarking, ndichireve benchmarking. Vakana na Kenya kuna na Zambia kunoona kuti vari kubhadhara sei nhengo dzeparamendi. Zimbabwe ndiyo the least. KuZambia they are paid at least kuma 3,000, 4,000. KuKenya they paid kuma 10,000. Waona vanhu muofisi maresearch vanenge chitira basa nengo yeparamendi kuti zvatinoita ndezvenyika hazvisi zvedu. Ende tenge tasiya mabasa edu anga tichiita, hatiti tofanira kupfuma nazvo. Aiwa, asi ngatirarame upenyu hwakanaka. Chero medical aid chai, chero vana vedu chai chai, kuti kondisi tinobhadhara. Asi uku maministers nevamwe vanobhadharirwa.
Vanomirira Norton mudare reparamende vatemba murwisa vari parunare kuNorton neStudio 7. Danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzebato rinopikisa rekupinda kana kudzoka mubato riri kutonga reZANU-PF mukupera kwesvondo rapinda mumatunhu eMDC Alliance nemutwakazi Republic Party. Wange District Coordinating Committee yeZANU-PF yakaita musangano kuchinotimba hall nemugovera, uko kwavakatambira vatsigiri vatsva veZANU-PF avo vanonzi vakange vakawanda. Chero hazvo bato reZANU-PF richiti riri kutambira vanhu vakawanda vari kudzoka, vamapato anopikisa vanoti ZANU-PF haichadiwi nevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga aita hurukuro nemukokeri wedare reparamende weZANU-PF vapupurai togarepi.
Blessing, tinomufaro mukurusa wokuona vanhu vakawanda nouwandu hwavo vachiuya kuzvipira kubato rousununguko, bato rinomiririra zvido zvavana veZimbabwe, ZANU-PF, vachibva kumapato anopikisa vachiuya kuti todzokera kumusha, kumusha kune chokwadi, kumusha kunorugare, kumusha kunomiririrwa zvido zvavana veZimbabwe. hausi mufaro watinawo kutambira ruzhinji rwevana vezimbabwe rwekuti aiwa hatingarambi tichiteverana nemhepo hatingarambi tichitevererana nemapato anotumwa navavengi vezimbabwe hatingarambi tichitevera mapato emhirizhonga
asiwo imi sebato rezanupf chirongwa ichi chiri kutekeshera nenyika yese here kana kuti mungori muHarare chete zvatakangoona izvo
tinowa mufaro kuti vana vezimbabwe vari kujekerwa baba vamunangagwa vari kufamba nenyika yedu vakatarisa kubudiriro yezimbabwe vari kuona baba vamunangagwa vari mutungamiriri uzere nechokwadi ndokusaka uchiona ruzhinji ruchitirwauya vana Collins Tsvangirai vamuri kutaura vanhu vakajekerwa vanhu vatinoona vanotova neunjere vakaongorora vakaona kuti zvakanaka kuti vadzokere kundoshanda nebato ramavambo okuzvisunungura kwevana vezimbabwe ZANU-PF
ndiri kuda kuti mubate pekuti kumasero kumawadhi uko kumadistrict kumaprovhinzi uko kumaruwa kune vanhu uko nhau iyi iri kuitikawo here kana kuti zvaingova zvatakangoona izvozvo zvekuHarare izvo pamapikicha apo
tino vamakaona vashoma nokuti nzvimbo zhinji dzanga dzinokunaya kwemvura yakawanda kwese kwatinobva kune vazhinji vakadzoka ende tizere nomufaro tirikuvatambira namaoko maviri vanga varimo muZANU-PF vari kutamba nomufaro huyai mushande pamwe chete nababa vamunangagwa kuvaka Zimbabwe nyika ndeyedu inotongwa nesu vene vayo saka ndinowa mufaro nyangwe neni pachangu somunhu kwandinobva kwangu kugutu south ndakaona vazhinji vakatouya nebhazi vachiti tinoinda kunoona mukuru wenyika tazvipira kushanda pamwe chete noruzhinji kuti tivake Zimbabwe
mukokeri wezanupf mudare reparamende vapupurai togarepi vari parunhare kuHarare nestudio 7 tabatavo vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya kuti tinzwe divi ravo
zanu yaita munhikwi zanu yaita manyoka vatambura vanotora vanhu vavo vezanupf vachivaparedha kuti vabva kuCCC isu tine svinga revanhu vanobva kuzanu every day asi semusangano wevanhu hatina nguva yekusara tichiparedha vanhu
vachibaya muri kuti vanhu vatakaona pamavhidhiyo aitenderera aya nemapikicha nevamwe vaitotaurawo vakabvepi vanhu vese ava
so zvamunoudzwa zvose kwaye vabva kuCCC vabva kupi aiwa ndezvemugodzi matsuro kungotora vanhu vagara vari kuzanu vongovamisa vovaisa mashoko mumuromo tii tabva kuCCC kwedu kuCCC vanhu vakawanda vari kuuya kubva kuzanu zuva nezuva rakasikwa namwari asi haiwa hatina nguva yekumbovaparedha CCC musangano wevanhu CCC musangano wemacitizens chero vezanu vari kuuya everyday aiwa tinovatambira vanongouya asi hapana vatinomboparedha kuti vabva kuzanu ndosaka muchiona kutiko zvino tatine marali atakaaplaya ku63 madistricts muno muzimbabwe vachishanda nemapurisa vakatidzivisa kuita marali kunzvimbo dzinosvika 57 vakangobvuma marali 5 chete
iyo ZANU-PF ine simba rudziko rekurambidza marari anoitwa nerimwe bato haasi mapurisa here anoitawo izvozvo izvo
unova mucherechedzo wekuti zanu iri kuvhunduka kuti vachamisa chinova chazezesa mutunhu nemago vaenda nenyika asi zvisinei nyango vakatirambidza marali asi hazvimisi shanduko shanduko iri kungouya shanduko ichauya nehurumende itsva tava nehurumende itsva inounza budiriro muzimbabwe tova nehurumende itsva inounza mufaro muzimbabwe regai ndipedze ndichiti vano vezimbabwe vese kumatima nenyika kana une mwana asati arejesta kuvhota ngaanorejesta tirove zanu zvine mutsindo bondoguna hazvikoni
avo vange vari vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday nengo dzeCisco Steel Pension Fund dzinoita makumi maviri dzanyorera tsamba kuparamende kuti ibatsire mukuti vapiwe mari yavo inoita mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica yepensheni yavo yavanoti yakasara pakubhadharwa pavakasiya basa. MuNewZimbabwe.com mutauriri wehurumende vanick mangwana vanoti bato rinopikisa recitizens coalition for change riri kurambidzwa kuita misangano pamusoro pevatsigiri varo vavanoti vanoita zvemhirizhonga. Mwedzi uno CCC yakarambidzwa kuita misangano kana kose, uye gore rapera 2022 CCC yakarambidzwa kuita misangano makumi matatu nemumwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi. Vamunangagwa munatsveruka muri kutonga nyika neutsotsi. Icho chokwadi kutonga nyika neutsotsi because vanhu havachadi. Muri kumanikidza vanhu. Dai muri umweka maenda kunozorora kumusha chitsetsa mupini. Vazukuru vachionai muchimbofara nevazukuru nguva diki yakusarirai. Izvi hazvichaiti izvi. Chiendai munozorora mudye mari yama 42 years dzakareba muchikusvikana nhasi mutsveruka imi babai. Musi wekufa kwenyu ndaona nyika. Asi ndiri kuona kuti sekuti mbavha nemakororo ndovachachema because chairman unenge aenda. Muri kukokorodza nyika yeZimbabwe, vana vaifanira kunge vachienda kuchikoro. Vanhu vakuru vaifanira kunge vachienda kuchikoro vasina chavanoziya. Kuenda navo kuma sanction removal campaign. Kubvunzwa mubvunzo wekutoti sanction yacho chii haasi kutoziya. Taurirai vanhu kuti masanctions anopihwa nyika yeZimbabwe akapihwa maindividuals government yeZimbabwe. Because mune utsotsi, muri kutyora kodzero dzevanhu, nanhasi dziri kutyoreka dzakawandisa. Ada kuti ataure chokwadi nezviri kuitika. Hamudi kumuona munhu iyeye unofunga neutsotsi. Like izvozvi zvinoda kuenda kucongress muri kurambidzirai vatori venhau kunga varipo. Inyaya yekuziva kuti vanoziva chokwadi, vachataura zvechokwadi chaizvo zvekuti nyika dzisichanzwa. Mazanu PF muna guta kuroya.
Politics dzepaZimbabwe dzokusamusoro. Unogona kuita BP renyika kubafa BP renyika, seni charobatwa BP renyika. Zvinondigwadza kana ndichiona vakuru vemapoliticians vari kuzanu PF vaichipa vanongotungana dzikatungana dzemudanga, uye vatungwa akabuda atomira panze kuti unoti handichali ndabudiswa mudanga ototanga kuti pasine zanu PF. Asi rimwe zibora ngoma riri kuruzevha riri kufa nezhari nezanu PF rei rongoramba richimboti nayo zanu PF. Ivo vakuru vangoti daidai so vakaona ndatungwa pana handichagoni kudla pana uri kutsvaka panorwisa utoenda pamwe. Vana Jonathan Movosa shasha dzokuriga vaishandisawo nezanu PF nana mugabiro. Asi kuno pavakangotiza sva kukenya zvakatanga kuti pasinayo zanu PF. Vanakasukuwero vose vakatanga kuti pasinayo. Vanga vatungwa pailisa pamugodhi wegogoridha vakatanga kuti pasinayo. Iwewe munhu unovhota uri kumuruzevha wakadzungara mudzungariro upi unongoti uri muzhara murombo wekutambura unongoti uri wezanu PF. Basa ndiri kupara ngozi uchingoti uri wezanu PF. Onai zvinoita vakuru venyu vari mberi ndo politics dzemunofunga kuita izvizvi. Tsvakai panorwisa gutsa ruzhinji ndo munhu otoda ndotitungamirira mberi. Kwete kuti munhu uri kutiuraya nenzara munongoti tiri wezanu PF. Tiri wezanu PF. Onai zvavari kuitawo vakuru venyu vari kufurandi kwenyu mberi ikoko. Ndisingamboindi kure kure kuna vamugabe chacha vangoti vachitungwa vachibviswa pa vakati pasina zanu PF vatoonakuti hamupachina upenyu. Asi iwewe unongoramba wakaita sechinhare chingoramba chakaruma zidovo rakaoma kare kare chiiko nai vakomana.
Imi pastudio 7 apo mugwadi kauyu kamugwadi wamuri kuramba muchipa mukana kauyu achatiodza mwoyo yestudio 7 yenyu iyoyo. Munomupirei mukana wokuti ataure zvinotirwadza kudaro. Zvese zvaari kutaura izvo imi nemiwo hamuzvizivi kuti ndezvekunyepa zvaari kutaura. Chatoudzwa namugwadi chii chacho chaanonyatsotaura. Munhu asina kurwa hondo anotaura zvina nebasa rese. Akarwa hondo kupi mugwadi? Mwana akazvarwa nezuro unozi kuswera achitaura iye kana achidya achiguta kuzanu PF ikoko ngaadya agute iye, kwete kutaura zvina basa. Misangano mingani yakarambidzwa isi tikumaruzevha tikutoinzwa kuchikomba. Mapurisa epamasasa haana kuramba. Mutaura zvina nebasa rese kuti hatisi kurambidzwa musangano weCCC kuita sei.
Vamunangagwa vari kuti azi izvoni tinogona kuita sarudzo dzakachena pasina vekunze vanopindira. Ko vanombotyei kuti vekunze vauye kuzoonawo sarudzo dzetinenge tichiita munyika mwedu? Ngavauye ngavazovawo zvapupu mune ramangwana kuti vanyatsoona kuti muZimbabwe tinoita sarudzo dzakachena here kana kuti tinoita sarudzo dzisina kuchena. Ngavauye vanhu vekunze vazozvionerawo.
Uyo anonzi Tafadzwa Ngwadi. Mataura akatanga ane zvinhu mukamwa pese pamunomufonera anga tinongodai. Iwe Tafadzwa Ngwadi iwe wamwe vako zambiefu wei wakabuda masonda vura itora otisu atisume mapulisa yota msanga iwe naso tora atinusuma unyare yuri uri muna akaita sita wadza ungwadi
he?
Asa kuguma mwanta wadza ungwadi we wapa duzi mataore yako ya jasada kuzingwa kuzani kwa kuhuwe ya minyika ututanga kuita jiseko kuita aluma dindi darangara jibanga uri bizozi ndokwa uri kenda fadza ungwadi mtaurange unichinu mkama every day uchinyepa unofama itange mimi ndi makatanga neza nipiva natafadza ungwadi makawaya nezuru unu kuzanipiva taito uweko madezi acho ataiveko isuzi msari mambo ya emi chisha unotu zareza nipiva utafadza ungwadi
Studio 7 magadi Studio 7 tola kutanga tabvunza vamugwadi kuti ngavati vatafadzwa mugwadi kuti ngavatudze kuti musangano wezano pawakarambidziwa kukambena pawakarambidziwa kuungana navanhu ndepapi mwedzi upi idate ripi igore ripi nemadzake tafadzwa mugwadi ndiye ari kufosa mapurisa kuti arambidze CC kuti ungane navanhu une nema atidzidi ndivo vari kurambidza CC vezano kuti CC isasangana navanhu ngatiudze date rakarambidzwa zano PF kuti isasangana navanhu ndipapi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumusangano uri kuitwa pamusoro perusarura uri kuitwa muNairobi, Kenya, vana muzvina bhizimisi vechidzimai vemuAfrica vanokurudzira kuti kushungurudzwa kwemadzimai nevasikana kupedzwe pamiganhu yenyika dzemuAfrica. Vana muzvina bhizimisi vechidzimai ava vanoti vanoshungurudzwa pavanenge vachiyambuka mabhodha enyika muAfrica. Musangano uyu uri kuitwa netarisiro yekuti nyaya iyi ichakurukurwa pamusangano weAfrican Union uchatanga muAddis Ababa nemusi wemugovera. Sangano reNigeria reNational Peace Committee rinoti mhirizhonga dzine chekuita nezvematongerwo enyika dziri kukwira zvakanyanya apo sarudzo dzava kuswedera musi wa25 mwedzi uno. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mashoko atiri kutambira anoti munhu mumwe chete apfurwa akafa paMichigan State University muguta reEast Lansing mudunhu reMichigan muno muAmerica. Mapurisa akazara pachikoro ichi achiyambira vadzidzi kuti varambe vakavanda panzvimbo dzavari kusvika vaudzwa zvekuita. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yoshora nhengo dzedare reparamende nekuramba dzichida mari kunyange zvinhu zvakaomera vakawanda munyika. Asi mumiriri weNorton muparamende vatemba mbliswa vanoti nhengo dzeparamende hadzisi kupiwa mari yadzinofanirwa kupiwa zvichienzaniswa nevamiriri veparamende vekune dzimwe nyika. Danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzemapato anopikisa rekupinda kana kudzokera kuva nhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF rapindawo mumatunhu eMDC Alliance nemutwakazi Republic Party. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizvo dzimwe nhau. Vadiwa vatereri, mova neValentine's Day rinofadza. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.